tichangoti idambudziko rekutaurwa nevamwe vematikati pamembers vedu, hatichati hedu rinenge rakira idambudziko ranga ranyanyisa, asi vazvangoonekwa kuti kunguva zvekuti kunze kwete mazuva anenge akatarisirwa kana kuti matatu for atetema international vamwe vachiona vane navo kwaikala mairi matatu kana iri bank dependi kana iri speciali kuenda kune another bank mairi 24 hours ipapa chionekwa maybe pachitoro mazuva akati rebei, nekuti zvati kunzwa ndezvekuti vanhu vakawanda vari kunyanyishandisa iyo system yeRTGS pakuita mapayment, nekuti kare paizoita vamwe vanenge vachishandisa cash kana vecho chaada kubhadhara izii apa takati vasa kesh anenge aiozoradza kune muwe ari kumberi kwendezvandabhadhara angobhadhara cash ova aenda kunoratidza kuti ndabhadhara cash nereceipt iye anenge apiwa. Asi iye zvino vakawanda vacho vaakutoshandisa iyo RTGS. Takureva kuti yatingati mavolumes kana kuti uwandu hwevanhu vanoshandisa sitiyo unenge watikurei. Saka mabhanga emuroma semazuva atiuta ndeyekuti vari kuongororo kuti vangagadzirise sei kwavo kwavari kuti vakwanise kurumidza kuti mabasa aya aitike, maiwo dzinofamba panguva yake inenge yakatarisirwa nevanoshandisa mabhanga aya. Akati so taita kutarisa kuti ndosaiechizoitika.
Asi mungati zvinobatsira chii titarisa muZimbabwe kushandisa iyo RTGS?
MuZimbabwe tisiwo vanhu dzimwe nyika dzinonyanyoshandisa cash, asi kune dzimwe nyika panonge pachishandiswa iyo zvakaita sana RTGS neinternet banking nekushandiswa maplastic card. Zvinova izvo zvinorichisa kudikana kwemari inenge ichida kushandiswa munyika iri cash. Asi zvibatsira kuti chii, atinoti macash transactions aende mberi.